Mangwana ni akanaka tereri Tino sangana sakari ya mangwana ni anasi Uri msue chita tu Mbuzi 2019 Maka tereri aku Studio 7 Neptenyuro yenye ya zirikuiti kamu Zimbabwe Zamuno piwa ne Studio 7 Iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mvura zhinji, meni nemepo zvinonzi zvauraya vana vechikoro vashanu munyika kusvika pari zvino. Chirwere chemanyoka etyphoid chinofungidzirwa kuve chabata dzimwe nzvimbo muguta reHarare. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Vana vechikoro vashanu vanonzi vafa kusvika pari zvino nekuda kwekunaya zvakanyanya kwemvura ine mheni uye kuvhuvhuta kwemhepo munzvimbo dzakasiyana siyana. Vana gumi vakarohwa nemheni kuchimanimani nekugoromonzi. Pavana vakarohwa nemheni ava nezuro sangano reCivic Protection Unit rakazivisa kuti vana vatatu veparusike primary kugoromonzi vange vafa mumwe chete wavo akakuvara. Vana vaviri vanofungidzirwawo kuti vakayeredzwa nemvura kumatebeleland. Pakomba primary school kulupane pakafa mwana mumwe chete mushure mekudonherwa nezvinhu painaya mvura. Umwe anonzi akayeredzwa nemvura paSwazi primary kuUmzingwani. Vamwe varume vaviri vakafa vakagara mukombi kumbare nemusuwe muvhuro mushure mekudonherwa nemuti. Zvikoro zvizhinji, migwagwa nezvimwe zvivakwa zvaparadzwavo nemvura iyi. Sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti panoda kuti paungwe homwe yokubatsira zvikoro zviri kumaruva kuti zvisimukire kuti zvisava njodzi kuvana. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vaKen Matema sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Blessing Zulu West Studio 7, abata mtungamiri we ATUS ba Obet Masaraure.
Ipare nyambiri dziripo zvekuti infrastructure edu yekumaruwa haina kugadzirika zvakanaka. Tichitarisa kuti dzimwe nzvimbo hakuna mabridge emwana akafira kuSlovela, hakuna bridge rinenge ririkore kuti vanhu vafambe rakanaka. Kungoti kana kwanaya itori risky kuti unzi uri kufamba. Tichitarisa nyaya yekuchilonga kuchiredza hakuna atafa izvezvi. Asi inzvimbo dzekuti hatichatosvikie nekuti mvura yangonaya nekuti dzakangosiwa dzine matambudziko pakaitika sekrozi yakaita makwapfuura. Saka pane nyaya yemberi yeinfrastructure yagara iri kumaruwa iri kusina ari kuita hanya nayo yakaramiwa. Vanhu vari kungosumudzira infrastructure yekwavanogara ivo kana vari vatungamiriri venyika kana vari maminista nezvimwe. Chechipiri manyaya emarealitieswo enyaya yekuchinja kweclimate yayo yeclimate change ari kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka tikuona kuti hurumende ngaisimudzire infrastructure yekumaruwa tisavasiye vanhu vari kumaruwa sevanhu vasina basa. Vanhu vongonzi vari kuperiferi tichidya zvose zvavanoshanda tiri kuno kuHarare kana vari mafodya dzavo vodyiwa kuHarare vemari yavo yavana maprofit ese vodyiwa nevashomashoma vari muHarare. Tinodzoka padonzvo rimwe ratinoti rakataurwa navanzi ramasanga pavakaita ripoti yavo kuti kana zviri zvezvikoro kwatiri kuona kuri kupararawo midhuri havasi vanhu vechete vari kufa nemidhuri iri kuparawa. Ngatimbosetei fund yatinoti education equalization fund yombosimudzawo infrastructure yemuzvikoro zvedu. Titsvagawozve dzimwe nzira dzekusimudza infrastructure yemumarural areas ese. Asi dambudziko rizhinji hombe rimwe riripo reclimate change toita kuti vadzidzi vawane ruzivo rwakanyanya wekuchinja kweclimate kuti vadzidzise nharaunda dzavanogara nekutoziva kuti mudzidzie munhu anotozikamwa kunzinintellectual mucommunity yega yega yawasvika iro kanga waenda kuti zvavo.
Tichitarisawo iwo matambudziko ekuti vana vari kuenda kuchikoro varairidzi vari kuramwa mabasa zvinenge zvichifamba sei, panga pasingaite here kuti dzimwe nguva varayiridzi ndo vanozoperekedzawo vamwe vana ava kubira rwizi nezvimwe zvakadaro?
Hongu vatogara tichikurudzira vabereki kuti vana kana kusina varayiridzi ngavagare kumba, nekuti murayiridzi ndiye munhu wega wamubereki kana mubereki womwe asikwa biological period asipo. Saka zvinotoa tichikurudzira vabereki kuti aiwa mwana uyu hakuna chiri kuitwa kuchikoro, musamutumire kuchikoro. Kuchikoro vari kuswera vachitamba magame akasiyana siyana, hakuna chimwe chiri kudzidzwa chiriko. Vana ngavagare kumba muchivachengetedza zvakanaka, muchivatumawo mabasa kusvikira tasvika nguva yekuti hurumende yaa kuti varayiridzi vevana vanoda kuti vabhadharwe. Kana vataka kubhadharwa variko, toona kuti murayiridzi tinoziva isusu tichiondasa pakuti kukurosesa vana mabhiriji chaivo, tichi anenge aripo achiti iwemira iwepinda kukwidza vana makombi chaiko, tichi anenge aripo.
Zvimu zvamuri kusimudza zvokuti paumbwe homwe yekubatsira zvikoro zviri kumaruwa, makambotaura here nehurumende nezvenyaya iyoyi?
Tanguri tataura nehurumende patakaitwa nyaya yekuvarurwa, nyaya yekuti tinzwe vanzwe mazwi evanhu panyaya yeEducation Act amendment, kuti maamendments anoda kuitwa kuti Education Act yedu isumudzirwe kuti ive nani. Takaenda tichizivisa kuti ngatigadzirisei tichitora zviri kuSouth Africa. Vane Education Act inodadisa yekuti vanototaura kuti chikoro chii chinonzi chikoro, zvinove zvinhu zvatisina muZimbabwe. Katarisa Education Act yekuSouth Africa 1996, vanototaura kuti chikoro chinofanira kunge chine library, chikoro chinofanira kunge chine laboratory, chikoro chinofanira kunge chine mudhuri unokomberedza. MuZimbabwe hamuna definition yekuti chikoro chii. Saka tiri kuti tikatangira pakudefina kuti chinonzi chikoro chii muEducation Act, nyaya yeEducation Equalization Fund homwe yekusumudzira midhuri yekumaruwa nemainfrastructure yekumaruwa, iyoyo inozopinda pakuti zvamazoti hazvisati zvave zvikoro izvi, tozviita sei kuti zvisumudzirwe zvienderane nezvimwewo zvikoro. Saka chekutanga tiri isusu muedi yeEducation ngazvimbonyorwa kunzi chino chinonzi chikoro chii. Hatingati vana vanodzidzira pasi pemuti vachinzi vari kuchikoro, asi kuine vamwe vavo vari kutodzidzira vaine air conditioner, vamwe vavo vachitodzidza vaine tap water, ivo vachiti kana vakuda kuenda kuchimbuzi vanomhanya musango. Hachisati chaa chikoro, ngachimbochange chachikilasayo. Takaenda kudare reparamendi tikavazivisa, tikavatsanangurira muono wedu, tichiti Zimbabwe ngaive neprofile yezvikoro nenzvimbo dziri kudzidzira vanhu zvisiri zvikoro.
Mutungamiriri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Muunganidzwa wemasangano asiri mune zvematongerwo enyika weNational Convergence Platform, NCP, unotarisirwa kuparurwa musi wa 13 zvita. Chinangwa chavo chiri chekusanganisa vanhu vemasangano asinei nezvematongerwo enyika kuti vakwanise kutaurirana. Chinangwa chiri chokubuda nezwi rimwe chete pakukurudzira nhaurirano munyika. Mutauriri wesangano iri, Bishop Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti hapana chachinja pazvinangwa zvekuti paitwe nhaurirano munyika.
Hapana chashanduka vahwande. Chiripo ndechekuti pane mapoka akawanda asingaiti zvematongerwo enyika anga achiidza kufambisa nhaurirano dzakasiyana siyana. Zvino masangano iwavo akabvumirana kuti zvakakosha kuti ivo vave ne platform imwe chete yavanosangana vachibvumirana kuti vanoona sei pfungwa yenhaurirano iyi, uyezve kuti vangashanda pamwe chete sei kuti vapfudzire mberi inyaya iyi yenhaurirano.
Mamwe mapoka amuri kutaura amuri kushanda nawo anotii, uye pane chachinja here maererano nezvamuri kuvavarira?
Vavariro yetafura iyi kana kuti yatingati National Convergence Platform iyi ndeyekuti vanhu vazhinji vanoona kuti nhaurirano ndiyo menduro kumatambudziko akatarisana nenyika vafunga kuti ivo vanofanira kunge vachinzwisisana kuti nhaurirano idzi dzinofanira kunge dzakamira sei. saka vafunga kuti vatange vagadzira platform iyoyi vagokwanisa kuva nepfungwa dzakafanana kuti singwi-singwi ye dialogues iwawa ndeipi uyezve kuti kana panotanga kuita nhaurirano idzi ivo vagoti ndezvipi zvavanofunga kuti zvakakosha kuti vangauyisa uyezve vangazviita sei vari pamwe chete. Saka maonero haasati achinja, asi chashanduka ndechekuti vanhu vazhinji vanga vachisunda nyaya dzenhaurirano vanoda kuti vazviite vari pamwe chete. Wande.
Mutauriri weZimbabwe Heads of Christian Denominations of Zimbabwe, Bishop Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Kanzuru yeguta reHarare inoti iri kuongorora mashoko ekuti dzimwe nzvimbo dzeguta iri dzinogona kunge dzabatwa nedambudziko rechirwere chemanyoka etyphoid, zvichitevera mashoko ekuti vanhu vanodarika zana mumusha weTynwald South vanogona kunge vabatwa nechirwere ichi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rakaburitsa gwaro rinoti vanhu ava vanogona kunge vakanwa mvura yakabva mune chimwe chibhorani chingadai chakapindwa netsvina. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi pamusoro penyaya iyi.
Chipikanza ndoda kutenda ivo veHarare Residence Trust nekuramba vachitibatsira pamasurveillance issues yedu yekuti tikwanise kuwana kana paine zvirwere tinokurumidza kuzvinonga uyezve tokurumidza kuita institute maresponse ari appropriate. Time yatiri inei inguva yekuti mvura yakutanga kuda kunaya, inguva yakuti kune dzimwe nzvimbo kwatombonaya tsvina yose yanga iri inenge yakukukurwa ichienda mumasources emvura inoshandiswa nevanhu for domestic purposes. Kana kwakune kumwe kwakaoma kukanaya zvese zvopinda matsime zvese zvopinda kana matsime aya asina kuprotect zvekuti nguva ino hazvitishamisi kuti tione manyoka achiwanda, hazvitishamisi kuti tione izvo muzvirwere zvakaita sana typhoid izvozvo, hazvitishamisi kuti kuda dzimwe nguva tinogona kutoita cholera nekuti ndiyo nguva yacho inei. Pari zvino masituation atinenge chafika kunana maweste suburbs iko kunana Tynwald kunana budiriro Glenview Rujeko tinenge tichitoita surveillance yedu iri pamusorosoro tichitarisira kuti panogona zvishuwa kuita dambudziko remenyoka.
Sekanzuru, mune ruzivo here nezviri kuitika ikoko?
Iko zvino hatisati takwanisa kukonfema kuti tine typhoid, asi tinenge tichinzwa kuti apo pane mhuri yarwara, apo pane mhuri yakati, totumira vanhu totora maspecimen toendesa kulaboratory tinoti haichi typhoid, hangeri manyoka chete, iyoyo food poisoning yeringe. Saka pari zvino kuTynwald South kwatakatumira vanhu tikaendesa kulaboratory, kulaboratory vari kuti haisi typhoid. Takawana one case of a 40-year-old woman agari kumbare but yakanhingwa pastudy yatikuita yekuti takamboita vaccination yegore rapera, takaita vaccination early this year, vaccination yetyphoid chianza inonzi typhoid conjugate vaccine. Iyi vaccine yangu fanana chero nevaccine inoti munhu kunyange zvazvo ukanwa kana ukamedza salmonella asi muviri wako hauchaita chirwere chetyphoid nekuti wakavaccinatwa. So tine urongwa hwekuti tiri kuongorora kwese kwakaitwa vaccination program iyoyo tiona kuti kana paine munhu aita masymptoms etyphoid angadaro iri typhoid here uyezve akavaccinatwa. Saka ndipo patakaona uyu mudzimai asi anga ari wekumbare. Tynwald South takatotumira vamwe, tikatumirira zvakare kuTynwald North kuti tinyatsoongorora kuti ichokwadi here kuti pangadaro paine typhoid. Pari zvino hatisati takonfirma typhoid, asi zvekare vanhu vemuno muHarare kunyanya vaakuziva kuti ukamubva kurwara unoenda pachipatara chiri padhuze newe kana kuti paprivate kana paclinic kwavari kunopihwa maantibiotic. Saka patinozouya toita ongororo yedu yekutarisani mulaboratory tinogona kushaya utachiwana hwesalmonella type nekuti munhu akaita sei akatorapwa kani, asi iye anga ambotorwara nechirwere icho munenge maakuita munhu amboitwa pre-treated. Saka hamuzokwanisa kubata chirwere chacho nekuti munhu akambopewa maantibiotics.
Saka pane matanho ari kutorwawo here nekanzuru pamusoro pedambudziko irori?
Vana mukoti vedu havasi kuuya pabasa. Kana pasina ana mukoti pabasa zvinoreva izvo kuti vanhu vari kusvikira pakliniki vanogona kusasokurudza kuonekwa vachitaura kuti ndiri kubva mudumbu, ndiri kubva musoro, temperature yangu, nekuti hapana anamesi. Anogona kuenda kumba uzokundorwara, akutozongoendawo kune imwe nzvimbo. Kwanzvimbo kwaanoenda havaunzi atoti mastatistics. Manese pakliniki vanosungwa nemutemo kuti kana paine munhu ane chakati ngavauye, anofanira kurekodwa. Saka indinoenda kuzvidzivo tobva tatumira vanhu. Asi vanoenda mumaprivate ava, vanhu vacho havasi kuunza information iyoyo. That's why ndati pekutanga tinoda kutotenda veHarare Residence Trust kuti vanotibatsira. Vakaita zvavaita zvimataurira zviita, ndichati vanhu vadzokere zvekare vanoona kuti vaite imwe ongororo kuti chokwadi here. Hungu hatina kuona zvatakaona, but havasi kurwara here mucommunity imomo. Saka vanhu vanogona vangaenda kuprivate, kuprivate voshaya kuti vovaendesa kupi, nekuti vana mukoti vedu havasi kukwanisa kuuya kumabasa kubva masvondo maviri apfuura.
Mukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti Public Service Commission yanyorera tsamba kubazi rezvedzidzo pamwe chete nekuzvikoro richiti varairidzi vasiri kuenda kubasa vapomerwe mhosva. Mutungamiriri wesangano iri Dr. Takawashira Zhou vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo varairidzi vakapiwa mabonus, chichemo chavo hachisi chemabonus asi chemihoro.
Hapana zvizhinji zvati zvaitika except yokuti public service yanyora tsamba kuministry of education nekuzvikoro kuti varairidzi vari paincapacitation vanofanira kuti vachajwe nevakuru vemuzvikoro. Saka isu sevanhu vanotungamirira varairidzi vari incapacitated takamirira tsamba yacho kuti tione kuti inovachaja ichiti kudini, nekuti public service employer ndiyo inofanira kuona kuti varairidzi vatambira mari yakakwana inokwanisika kuti vaende kubasa kubva Monday kusvika Friday, but pari zvino mari yavanotambira haikwani.
Ivo varairidzi vakapiwawo here mabhonasi sezvakaitwa vamwe vanoshanda muhurumende?
Nhasi uno pasvika manheru ezuva ranhasi varairidzi vakawanda vanoratidza kuti mari yebhonasi inenge yareflecta mumabank accounts avo. Asi dambudziko riripo pakati pavarairidzi naemployer harisi rebonus. Kunyangwe bonus ikauya zvayo hazvipi kuti mari yavanotambira inge ichikwana, vanoramba vari incapacitated. Saka isu sesangano ravarairidzi taikurudzira hurumende kuti isakurumidza kumedza kutsenga kuchada. Dai yaengeja vatungamiri vamaunions yaona kuti varairidzi vanokwanisa kuti vatambire mari inokwana. Kana pasina zvaitwa pamusoro pemari masalaries avarairidzi, tinourombo kuti zvikoro zvichakurumidza kuvhara, zvigovhurwa zvegore rinouya zvakavharwa. Nokuti ivino mazuva maviri anga achinda varairidzi kuzvikoro vari kuti havachakwanisi.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union Dr. Takawashira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald mune nyaya inoti kutongwa kwevayambo vegurukota rezveutano Dr. David Parire Nyatwa kuchatanga musi wa2 zvita. MuChronicle bazi rinoona mamiriro ekunze reMet Office rinoyambira vanhu kuti kuchaita mvura zhinji, naizvozvo vanhu vagadzirire pamwe nokuchenjerera. MuDaily News hurumende inonzi iri kupamidzira mutengo wegwaro rekufamba naro kana kuti passport. Newsday rinoti kutongwa kwaAmai Priska Mfumira kuchaitwa musi wa9 zvita, kukuwo kutongwa kwamuzvina bhizimisi Wikinot Vayo kuchaitwa musi wa10 zvita. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadini ipapo pa Studio 7. inini chendiri kuona ZANPF vanhu vachitaura kuti isusu hatiri kukonaize chendai biti semutungamiriri wekuo paari pachigaro pacho ipapo. Vanhu vaya vane corruption vaya ndio asingadi kuvhunguyirwa nditendai biti uori hwaanahwo hwekuba mari dzehurumende. Saka ndio vakuite pressure kune vamwe vezanupiefu kuti ngatisiite strike yekuti tisamucherechedza kuti aite mutungamiri wedipartment raakapuwa, ngekuti vakaona kuti uri kufumura vese vane uori hwemari. Ikoko kumare uko ndo kune basa guru maningi, ndo kune uori hwakanyanyisa. Saka tendai biti ari kuite basa guru zvakanyanya. Kana ivo vasingamucherechedza hazvinei namunangagwa izvozvo. Isusu ana tendai biti varipo pakugadzirise uori huri kuitika ngeanhu eZANPF ana Sakunda iwavo. Saka ndo vakuise pressure kune amwe acho kuti vabatsire kuti vashirudze uori hwaari kuita muhurumende.
Mamuka semukoma tanonoga wande kuri sei kuAmerica waangaida kungosimbisa nekukurudzira mutungamiri webato remuDC baba advocate president Nelson Chamisa naadvocate Ndaibiti naprofesa Wilshman Ncube na mama Makumalo na honorable Stole na honorable David Molokeli sikuvasimbisa chikoti pamberi nehondo yerusunguko yamurukurwa tarisi yedu ngova mamuri kuti ndimugagona kutosunungura kubva muutapa watiri vanhu vezimbabwe. Isu kuno South Africa tiri kushungudzika, tiri kutenda kuti vabiti ndimugona kuzviita. Makazviita murumete mubatanidzwa mukatiunzira maus dollar, makazviita makazviita president Nelson Chamisa mukatiunzira mukatibatira mabhusa ekune netlesei. Isu zvakawanda laitari tenga nemombe chechai, asi pamakauya president Nelson Chamisa makazviita muchibatsirwa na the icon Dr. Mugini chatitsvangirai mukagadzira nyika. So tichitarisiro mamuri dai mwari akusvikisai, musadzokera shure, muri pamupata weJeriko. Thanks mukumata ndinoga wani ndikafara mukaverenga odhi yangu ndichisimbisa zvina vana vajobhuskala chiti vajobhuskala shingai takamira nemwa stand with you wiwa ma stand with you president Nelson Chamisa.
Mamuri westudio 7 ndadzokave ini chikumbiro chehava kumwana wama akundiregera kaimwe maodhi yangu hamuchambaverenge. Handina kumboinzwa ichiverengwa, ndoga ndakatira studio 7 every day right. Shuwa imboyo waverengesa nyaya iti mukatarisa audio yangu ndikakubvudza kuti ndoda kunamata mukadziraranga hazvo kuti hadzizi profesi tarisai maviri aita mvura yavuya inechimvura makuru inongouraya vanhu yasiyana nezvemhuka, kureva kuti mhuka dzakasara dzacho ndo dzichatororama nemhaka yemvura yatonayai. Handidi maona akirambe chinamata kuna mwari, mwari vanoziva zvavanoita. Vana munangabva ngavabve havazano ngaibve nibhozi haina zvainoita, haina kana chimwe chainoita, inouya zvinhu zvakawanda tasai kuzvo mumanera aenda mvura haziwo manero atinoziva izvi. Nyange achiti yavo change of climate asi hai ndavambotarisa kuti pane zvimwe zvinhu zvepiti.
Zvakaoma vana vezimbabwe zvokwadi. Kwai nhamo inouya serugare takapurudzira tichiona sokuti vamunangagwa vakatinunura izvo tsoni nyambabodo ataizvingira mugumbo rengwena. Zvakaoma asi ekai ndikupei mesezi wangu vana vezimbabwe zvanu zvoni vana vokenani vaitamba vunhafa mezipita yakati yakwana nguva Jehovha vadati vanazvo vekucha kwavo vakadzokera. Ichasvikawo nguva zvine ichakwana nguva vana vezimbabwe tikasimuka tikati ZANPF yapera, shuva inopera, mwari wokudenga havanozviita nenguva yavo. Handinotenda hangu vana vezimbabwe kana mukaverengerwa iyi, ndinotenda ndiripanambo South Africa vatokanga nhamo pamberevere padhembi roo ndo pandiri. Zvakaoma shuva ndatambura zvakaoma.
Makadi vateereri vose vestudio 7 nemi mose muri kumhiri kwemakungwa munotiunzira chirongwa chinotapira kudai zvimbira kwenzeve. Inini ndine mashoko madiki zvangu anoda kuti nditaurewo sekuona nekunzwa kwandinoita sangana nekutaura nevamwe. Ini ndakaona chiratidzo chikuru munyika medu kuti Zimbabwe haikoshesi vanhu, ende vana havana simba saka ndikuona kwandakaita mabvisira vakaita mugabi president vedu vakanga vari pa ndizvo so food vanofanira kuti vabvise kuti vamunangagwa nekuti ndivo vakatotiradza simba rokuti ndivo vane simba rekuita kugadzisa nyika yacho saka handioni kuti chero tikataura chero tikadii chero tikadii pane zvinofamba asi takutongochemawo naivo masoja iwayo kutoti ndo vari kutonga ndo vari kuronga saka ivo ndo vakutotiregerera nekuti baba ivavo havasi kuona kushungurudzwa kuri kuita vanhu vari kuona ivo kudonha kuri kuita bhurugwa ravo vachikwizirida vachidya nemhuri yavo kudonha kuri kuita mabhurugwa yavamwe vanhu havasi kuona kuti vanhu vari kuonda nenzara vanhu vari kutambudzika vanhu vari kushaya zvekuita muzvipatara vari kufa ivo havandei nazvo havarapwimo saka tiri kuregererwa nemasoja nekuti vanhu vaedza vane pavanogona pesa asi hapana anonzwa saka handotoona kuti masoja inini ndo andori nenyaya yese kuti ndo ari kuregerera vanhu kuti vatambure saka ndo vangadai vachitomira pazvinhu zviri kuitika munyika medu izvozvizvi ndotendangu
ndidzo pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva reDR Congo ratongera mukuru wechimwe chikwata chinorwisana nehurumende kuti apedze upenyu hwake hwese ari mujeri mushure mokuwanikwa aine mhosva yokubata vanhukadzi chiparo. Frederick Masudi Alimus, uyo anozikanwawo nezita rekuti Koko Dikoko, wechikwata cheRai Mutomboki, anonzi akabata chibharo vanhukadzi vanopfuura zana kusanganisa mwana ane makore gumi. Makambani endege maviri Ethiopian Airlines neKenyan Airlines ari kuyambira South Sudan kuti icharega kuendesa ndege dzavo kuJuba International Airport nekuti mabhokisi enhumbi dzevanhu ari kubiwa zvakanyanyisa.
Love yako ino pepeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day unisekesa, kuwara nguno chengeta. Nyangwe zviga nirengesa, ndiwe wacho unipengesa. What's on domba sane, mina nawe mele tandane. Oh, what's like the day, mina nawe sive lengane. Benge, benge, if I could only feel you, then on the kenge, kenge. No, I want to know you, come on, you too, I've been looking for you. You were too beautiful, love it. We've been amazing, love it. I want you to be my lovey, way, way, way. You were too beautiful, love it. We've been amazing, love it.
Chikwamana chinonakidza zvikuru Titan penge penge sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mvura zhinji, mheni nemhepo zvinonzi zvauraya vana vechikoro vashanu munyika kusvika pari zvino. Chirwere chemanyoka etyphoid chinofungidzirwa kuve chabata dzimwe nzvimbo muguta reHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Só com isso, cara,